Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu ndira 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nasi musi wechina tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe masangano ezvemakereke anoti ari kubatana nemasangano evanhu mukuedza kuuyisa nhaurirano munyika muna 2020. Mari inodiwa kuraramisa mhuri pamwedzi inonzi yakakwira kumwedzi wambudzi gore rapera. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichikuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano ezvemakereke Zimbabwe Council of Churches ne Zimbabwe Heads of Christian Denominations anoti haana kubudirira mune zvimwe zvavakange vachiedza kuita muna 2019 kuti paite nhaurirano pamusoro pezviri kunetsa vachiedza muna 2020 nekuti vari kufadzwa nekubatana kwaita masangano evanhu akasiyana siyana. Mutauriri wemasangano aya mufundisi Dr. Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti masangano ezvemakereke ari kukurudzira zvenhaurirano ari kuwanda, naizvozvo vacharamba vachiedza kuti mapato ezvematongero enyika agare pasi aite hurukuro achibatsirwa nemasangano evanhu akasiyana siyana.
Gorera pfuura rino iri vahwandera 2019 makereke akaita zvakawanda nenyaya yemamiriro anga akaita nyika. Vavariro yedu huru yanga iri yokuti dai nyika yaigona kubatirana pamwe chete kugadzira dambudziko reupfumi hwenyika, kugadzirisa nyaya yezvematongerwo enyika, nekugadzirisa kurapa mavanga evanhu vazhinji anokonesa kuti nyika ibudirire ichienda kumberi. Ndo yanga iri singwisingwi yemakereke mugore ra 2019.
Seve makereke mungati makabudirira here kuita zvamakange muchivavarira?
Pane zvimwe zvatakabudirira pazviri uyezve pane zvimwe zvatakakundikana. Chekutanga ndechokuti hatina kukwanisa kuti tisvike pachinhano chokubatanidza vanhu zvataifunga kuti zvingaitika, nenyaya yekuti zvematongerwo enyika zvakaramba zvichienda zvakachanja vara chimwe nechimwe chichinda kwacho. Tikakona kuwana kuti zvikuru vematongerwo enyika vane mapato makuru vawane nzira yekubatirana pamwe chete. Saka izvozvo ndofunga nezvimwe zvezvinhu zvatinoona sokuti hatina kukwanisa kubudirira. Asi pane zvimwe zvakatikahlamadza gore risati rapera kuti pakamuka mweya wokubatirana pamwe chete zvikuru kubva kumakereke, macivil society organizations, mapato, maboka amwe akazvimiririra evanhu akaumba inzira yokubata pamwe chete yatingati National Convergence Platform. Iri nzira yokuti mapoka awa awane simba rekubatanidza nyika kuti tiwane mhinduro kumadambudziko atakatarisana nawo senyika.
Munotarisirei mugore ra2020?
Tinopinda mugore ra2020 tino mweya uyoyo wokukurudzigwa zvikuru nenyaya yokubatana kwavanhu vatinoona vakawanda vatingati converging spirit yema progressive forces akawanda, vanhu vakawanda vamwe vari muhurumende vamwe vasiri muhurumende vari kunzwa mweya wokuti zvinganaka kana vanhu vakaisa misoro pamwe chete wokuti tiwane mhinduro kumadambudziko atakatasana nawo awa beyond mapolitical differences atakatasana nawo. Mweya uyu kana ukaramba wakadai 2020 anenge asina kufanana nokuti vachasara vari vasingatenderani nomweya wokubudirira kwedu sevanhu tiri pamwe chete. Ivavo vachashayiwa simba vanenge varimo muhurumende vasingadi kuona zvinhu zvichishanduka. Vamwe nenyaya yekuda kukara ivavo vanhu vachazviona vari pamene vari voga nokuti mweya uyu unenge mweya wakasimba zvikuru unotsvaka kuti tiwane masolutions kumadambudziko atakatasana nawo.
Asi chii chikuru chamakatarisira muna 2020 sevanhu vemakereke?
Saka takatarisa muna 2020 zvinhu zvikuru zvatiri kutarisira ndezvokuti iwo mweya wokubatana kwemazimbabwens ndio mweya waticharamba tichivaka pamusoro pavo. Chechipiri ndechekuti tichashingairira zvikuru kuti tionewo kuti chii chatingaita kuti tigadzirise emergency challenges atakatarisana nawo, because kana mvura ikaramba isinganayi sezvatiri kuona izvi kunenge kuchaita nzara futizve gore rinouya. Kana nhamo dzekuchipatara dzana chiremba vachakaramwa mabasa dzisina kugadzirika, kunenge kune dambudziko guru zvikuru muzvipatara. Kana ufumi hwevanhu husina kubetsereka, vazhinji panovhugwa zvikoro apa vanenge vachikundikana kuindisa vana kuchikoro. Saka zvichatsvaka imwe nzira yekuti titi maemergency challenges atakatarisana nawo angagadziriswa sei. Hazvichagoni kuitiwa nemunhu ari mumwe chete, hazvichagoni kuitiwa nebato rimwe chete. Zvinoda vana veZimbabwe kuti vagoisa musoro pamwe chete.
Reverend Kenneth Mutata vari parunare kuHarare neStudio 7. Mari inodiwa nemhuri ine vanhu vashanu pamwedzi mumwedzi wambudzi gore rapera inonzi yakakwira nezvikamu gumi nezvishanu zvine zviga zvinomwe kubva muzana kusvika pamadhora zviuru zvitatu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nematanhatu. Boka reZimbabwe National Statistics Agency rinoti muna gumi guru mhuri yaida mari inoita madhora zviuru zvitatu nezana rine makumi mashanu nemapfumbamwe. Boka iri rinoti mari iyi inodiwa nemhuri kuti ikwanise kutenga chikafu pamwe nezvimwe zvokushandisa pamwedzi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti izvi zvinoreva kuti vanhu vakawanda mudzimba umu vari kutambura sezvo vakawanda vavo vasingawani mihoro iri pedyo nemari inodiwa pamwedzi iyi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvazvinoreva kana kutarisa tobva tidata mulaini, tiri kureva mari inenge ichidiwa nemhuri kuti vange vachikwanisa kupedza mwedzi vachirarama, kungava kubudikidza nekutenga zvekudya kana kuti kubhadhara rent. Saka zvazvinoreva ndezvekuti vanhu vazhinji havasi kukwanisa kusvikira pamari iyoyo, nekuti tikatarisa mari dziri kutongerwa nevashandi zvikuru sezvehurumende dziri pasi pemari iyoyo zvakanyanya, zvekuti raramo yatoona zvinoreva kuti inenge ichitoonekwa zvikuru sezvekani takatarisa kuti 3600 haisi mari iri kukwanisa kunge ichitambirwa nevanhu vakawanda.
Tiri kuona kuti mafigiro ari kutaurwa ndemumwedzi wambudzi kana kuti Novemba. Kana muchitaura hemi kuti mari iyoyi $3,656 yakanga isiri mari yaikwanisa kunge ichiraramisa mhuri, izvo zvazviri muna Novemba, ko kuzoti muna Disemba ingange iri mari yaidiwa nemhuri?
Muna Disemba tikasaona zvinhu zvakawanda zvichikwira, saka zvimwe padata panozobudawo mastatistics aDisemba mari inenge yatiwedzerei pamwewo zvekusvika kuma $3,900 kana kuti $4,000. Izvi zvichireva kuti vanhu mukurarama kwavo mwedzi unowo zvinhu zvinenge zvakavaomera. Tienda futi kumberi tinenge tichiona kuti mitengo iyi haisi kutsika zvekumhanya. Saka tinoona kuti zvicharamba zvichiomera vanhu zvikuru sei, takatarisawo kuti zvimwewo zvinhu zvakada kufanana kuti maschool fees nezvimwewo zvinobhadharwa kamwe patiye mudhongo zvavati wazvichada kubhadharwa. Saka mari yacho kana tatozopinda muna mbira muno ichatotowedzerei.
Zvii zvikuru zvamungati zviri kunyanyokwidza mitengo yezvinhu sezvamuri kutaura kuti mitengo inenge yakwira?
Nyaya iripo ndeyekuti isusu mitengo yedu yezvinhu isiri kurerekera kuus dollars, kunyange zvazvo hurumende yakati hatifaniri kushandisa maus dollars. Muchaona kuti mitengo yezvinhu zvakawanda yakapegwa vanhu vakatarisa kuti us dollar rinenge richiita marii. Saka ikoko kushayikwa kweus dollar munyika, nyaya dzekutiwo us dollar rotengwa pamusika mutema, pozoitawo nyaya dzekuti zvimwewo zvinhu zvinoshandisiwa zvakafanana nepeturu nedhiziri zvinoda kuti zvive zvichishandisiwa kuti zvitakure zvinhu, tinoona kuti zviri kunetsa. Saka ikoko kukwira kwemitengo yakaita seyemafuta, mitengo yemagesi, kunoita kuti zvinhu zvinozopedzisira zvagadzirwa zvinge zvichidhura, nekuti vagadziri vanenge vada kurikavhawo mari dzavo dzavanenge vakashandisa. Saka zvazvinozoreva ndezvekuti iyi mitengo inoramba ichidini, inoramba ichiwedzera.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimiririra vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguu vanoti mugore ra2020 vanoda kuti vanhu vari munzvimbo dzose dzine zvicherwa vapihwe ruzivo nezvibvumirano zvose zvinenge zvanyoreranwa nehurumende nemakambani makuru ekunze. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave nenguva vachiti Zimbabwe yanyorerana zvibvumirano nemakambani makuru ekunze zvinobatsira nyika, kana kuti mega deals. VaMnangagwa vanoti izvi zvinounza mari munyika uye mabasa. Asi vamaguhu vanoti zvibvumirano izvi zvinofanira kuzivikanwa nevari munharaunda dzacho. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vamaguhu.
Chatakaronga isu uye kuvapa huturu hwekuti varwisane nemakoronyera vari kuuya muzita rekunzi mainvestors. Zvikuru sei zviri kunzi mamega deals. Tinonzwa kuti pano nepapo president vasaina mega deal. President vaita meeting nemainvestors. Mainvestor ivavo vari kuuya kuzotora minda yevanhu, vari kuuya kuzoabusa mapurisa vachidzinga vanhu munzvimbo dzavaigara, vari kuuya kuzopoluta nzizi nemhepo mweya watinofema. Saka tuda kuti vanhu macommunities atinoshanda isusu vakwanise kurwa vamire kuti vabvunze vamunangagwa nemakurukota avo kuti chimbotiratidza iwo macontracts amuri kusaina nemainvestors. Nekuti vanhu vane right to information, vanofanira kuziva kuti president vakasaina agreement neinvestor yekwakati, agreement ichashanda yakadai yakadai yakadai. Saka tinenge tiine acampaign ye the right to know. Vanhu vanofanira kuziva kuti kambani iyoyo mashareholder aso ndivanani, tinoda kuti tivazive vanhu ivavo. Mari dzacho dzinenge dzichifambiswa sei, corporate social responsibility chii chichasara mudotito kana Lafanji yaita basa ravo rekuchera whatever lime yavari kutora ikoko, ndezvipi zvinhu zvavakagadzirira kuti vadevelope nzvimbo. Kana pasina izvozvo, tiri kuti vanhu ngavati no to mining and yes to life.
Mungaperi muenzaniso yenzvimbo dziri kungomorwa izvo zvowanikwa zvamuri kutaura izvi, dzosiya dzasvibisirwa nzizi kana mweya unofemwa nevanhu?
Tinotanga nehwange, ndiyo yandingati inini ndiyo nzvimbo yakapolutwa kudarika any other place muZimbabwe munomu. Uchitongopinda muhwange unotanga kunzwa kuti uri kufema mweya unokachidza. Vagari vemo vamwe vacho vaakurarama nekunwa mukaka kuti vakwanise kukriya chest dzavo. Ende yeti vanhu vari kudya mari iri kubuda muhwange vanhu vari muHarare havangari kuhwange ikoko. Saka nzizi dzeko dzakaita sana Deka River hadzishashandisiki nekuti muri kudirwa matoxic waste ari kubva mukoliari ndoma ari kudirwa imomo. Kochitiwo kune moto maunderground fire ari kungoririma ari pasi ipapo, ndo imwe nzvimbo iyoyo. Kochitiwo tine zvakaita sekwamarange vari kungo kana vachichera vanenge vachiita po matoxic waste avo odzi. Saka zvinhu izvozvo hurumende yedu iri kungotsvaga mari, havanei nekugara kwevanhu munzvimbo dzavo, kuti kana tawana mari 5 million 10 million zvinorevei kuutano hwemacitizens edu.
Muri kumboita urongwa here hwekusangana negurukota rezvezvicherwa kuuzeya matambudziko aya?
Taiedza nepatinogona napo kukumbira mameetings, havadi nekuti havana chekuta.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Vafemareri Studio 7, Happy New Year, nekuti Happy New Year vese vashamarosa ndikwazozodoma mamwe mazita anongomatanonoka wanda vanasista tondo mawiri vese nongokwasei mose ndokwasei nokutenda kuti takwanisa kupinda mukoredza ari 2020 tiriona patisikuitika manje kumusha kumanje imwe nongoma katanonoka wande ndikokwanje patinozokwanisa manje kuchema nako kumusha kwata. Patomesera munhu angagwangata 100 days isangagasa nyika pati hapana chatikaona patune 2019 chakaita basa rongorusana neNDC chete ndiro aringogona chete mapirisa kuisangapurisa vhiringidze zvinhu nongotenda kuti adanga sudurakaka pachikaro akwanisa kupa ake vachamisa vatongi vanokochamisa kuti vachamisa vasapinde musangano yavo vari kuronga iyoyo vanopinda seni musangano wanyekuti anhu vangatibatanei vangatibatanei batana kubata mwana kuri paki basa riri kudistroya zvese zvinhu ari kudistroya zvese zvezendc vakanyora tibatanei batana wana rupaka hapana kubatana kwatingaiti navo hapana vachamisa hapana kubatana kwatingaita navo nepadotama musangano wavo Harare yavo mapurisa ari kuvachivharisa kubatana kwaina kuri paki tanokutenda kuti azvitwanisa nepfefa izvezvi.
Manyoro akanaka teereri nevashamarari veStudio 7. Chiti makorokoto negore dzvaro vatenderwa kupinda mariri. Vamwe vamastation avo vakatosvika vakangopaka pamastation avo. Asi isusu nhasi tiri kungoteerera Studio 7 pamweya neropa zvichiri pamwe chete. Totenda musiki pane izvozvo. Nyaya ndada kutaura zvangu ndeyekutizvo. 2020 unenge watanga akatogozha zvishandwa nezvitemerwa zviri kutaurwa zvekuti vanorwara, vakazvitakura, vana vadiki, mari dziri kutaurwa izvokaidzi dzatanga izvozvi makuseni. Ndoona sekuti kutoparira kwenyika bheta vachingoti futi zvekune vanhu vanobhadhara mateksi ayo kuti aiwa munhu unoenda free hapasina munhu unobatirwa mari yake ari kubasa, nekuti mari dzacho dzematekisi dziyadziya ndaiona sekuti idzo ndo dzinozotibatsirawo kuti tisangobhadhara mari dzakada sidzodzo, ndo dzinozotengawo mushonga mbichana mbichana zvichidai. Zvino kana kunzi mari yasara yacho iyo futi takubata pateksi ipapo futi ngaiende futi uchiishandisa zvakadai, kutaura kuti gavhumendi haina zvainobatsira, asi kuti iyo ndo yakuto sveta ropa pane vasina vacho, nekuti vese vari kubhuruka nedzindege avo vachienda kwavari kurapwa kweimari dzevanhu idzodzo dzinoshanda izvozvezvo. Tozviziva mumateksi aya tinobatirwa aya nemajuti nei nei zvese zviri kuitika vachitora mari idzodzo. Zvinovotevera futi neyazara muhomwe
uyo wamunoti kazembe kazembe uyo handisi kuona sekuti zvaari kutaura zvine musoro, nekuda kwokuti vakuda kumhanya mhanya kuda kutsvaga kunzi mupurisa akazoshugwa kubattlefield and other stuff, but masoja akauraya vanhu muHarare vanhu vachiratidzira kunyunyuta nezvakanga zvabuda musarudzo. Hapana kana one soja watakaona akabatwa kana akasungwa. Nhasi zvakunzi ndamupurisa weZANUPF akutitsvagwa manje kunzi azouraya nani mashurugwe ndikudidi vagadzire zvinhu zvavo vaite hausi yavo inoda mapesani.
Makadiko apo pastudio 7 ndikumbira ndimhoresere hama dzangu ndotangana mama vangu anonzi mama mairi vai ndoenda zvangu zvanzi yangu inonzi Netsai naBridget. Ndisiri makadiko kuZimbabwe uno kumuzanza tiri nani.
Kwazuva iwateereri vose West Studio 7 tinotiepi nyuye kwamuri mose nemewa tefenyuri wamasaisai epastudio 7 tinokukwazisai tichiti hepi hepi nyuye. Zita rangu ndonzi Sebastian Mugaranya, ndoda kukwazisa muri yose kwakugaranya nevose vanondiziva pamuri yezimbabwe apo kwakadi pazimbabwe hepi nyuye.
Makadiko Studio 7, nokutendai nenews dzamunotipa. Nokutendai zvikuru wana ZTV nana ZBC watinawo maradio apati kuti tivhure manje. Unongova kungoramba uchingoridza tsamwa chitichiti nekutoboikana, saka hatichazii takapisira kutozviteerera rini. Hatinge panengana bodi 6 months chaichaedza hatichazii takapisira kuteerera rini. Saka tinokutendai imi nekuti panyuzi kwamunoita kuti tionana nyasha dzekuti tawana tapinda mune rimwe gore tichibva mune rimwe gore chete. Asi hakusi kufara kuti tatopedza maproblems, maproblems achirimo munyika. Saka tichitarisira kuti kana tapindawo mune rimwe gore iwo wanzwawo manyawo yekuti tatangawo rimwe gore vachiitawo zvinhu zvine musoro kuna vakuru vedu ava. Zvakaoma munyika zvino, tinongoda sorodai ngo 2020 achinjawo.
Ndozokurwadziwa maningi nezenopesi ino kwa yeye kwati agadzire marodhi. Marodhi agadzira Joshua Sako uyo kwati agadzire marodhi kwai kwenu kuchipinge. Ini ndiri kuchipinge, ini ndokwendiri kuchipinga uno ndokwendiri. Marodhi amakagadzira ngei kure ini ohambire mudenga kani. Ndiri kuno kuchipinge ini hausi ndiri kushamisika kuzopa Studio 7 mwiri kwati agadzire marodhi nemabhiriji. Bhiriji yavakagadzira kuise uni yekuise mamupuo pashi kwakuoni kwakutoise mavhuma musoro. Kuti mvura inguva inokukura futi hapashani hapana semende hapana chii ndozvose kwaita agadzira.
Manzwa pfungwa dzevamwe vateereri, Studio 7 inongokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Isu hatina kwatakarerekera. Munofungei? Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kubva muna zvita varwi veIslamic State vari kuwedzera kurwisa kwavanoita munzvimbo dzakawanda pamwe chete nokurwisa mauto anobatsirwa nemauto eAmerica. Varwi vanopfurikidza mwero ava vakarwisa mauto eSyria katatu zvine mutsindo. Mune kumwe kurwisa kwemauto eSyria kwavakaita vakauraya masoja makumi matatu vakakuvadza mamwe makumi mashanu. Moto wakabaka munzvimbo inochengeterwa mhuka kana kuti zoo kumadokero kweGermany wauraya makumi matatu emhuka dzinosanganisira makudo, tsoko, zviremwaremwa ne vakakanganisa kukanda mudenga zvavaipembera nazvo zvikabva zvatangidza moto uyu. DJ Spice avo vanozivikanwa zvikuru nekubatsira vamwe vaimbi vakaita saShinswaman na kutengesa nziyo dzavo nekuva chipanga mazano vabura damba refu ravo rinonzi Uripa Wanted vakabatana nemumwe muimbi Venomous. Ngati nzwei hurukuro yaita DJ Spice na Blessing Zulu we Studio 7.
Ndaka kufutshaya zvinhu zvinyowani. So ndakaona kuti zvekungoridza chete pasina kumbotikisawo asibude vanonga kuti tumbode kuti mumbo executive producer song that's why ndakafunga kuti ndiite kamutsamba
DJ Spice Spice it up.
Tiri kuona kuti makatsikisa kambo aka nemumwe mukomana anonzi Venomous.
Venomous. Hey ya DJ Spice Terras.
Ndiana anonzi Venomous.
Venomous umwe muimbi weku HKF inova geto riri muHarare anoimba reggae dancehall.
Sei makafunga kupa kambo akazita rekuti uri pa wanted?
Kambo kanonzi uri kwedzi nekuti chaita rovanted imari
vava wekulondani kana kuamerica asipani nokubata indo kureketa
munongoziva kuti semuno muzimbabwe tiri kuti levhu ratiutsvaga naro mari rakanyanyisa dasaita kuti uri pawanted
ndikakubata ndoda kukwita rofu ndoda kukudya unwe chikafu.
Kari kutambirwa sei kambo aka?
Kambo kakutambirwa zvakanaka zvekuti ndiri kuona 70% yevanhu vari kukafarira.
Tichitarisawo matambudziko ari kusanganawo nevamwe vaimbi imo muzimbabwe umu zvakafanana nenyaya yepiracy, hazvisi kukukanganisa iwo here mubasa renyu?
Piracy inotikanganisa semunhu wese, but senini ikutondibatsira because like hanyanyi kuzikanwa pazvinhu zvekuexecutive producer nekuimba, asi saka inenge ichitondipushira maworks ezenpire, saka for now ya ikutondibatsira.
Mune ma
nasoshanda professionally ndakatanga 2015 ndikashanda nevaimbi vakasiyana-siyana vakasanganisira nevamwe vakasiyana-siyana. Vaimbi ava ndinenge ndichivaridzira kumashows, dzimwe nguva ndinenge ndichivastrategizira nekuvapa advice pamaprojects avanenge vachiitira nekuvaformulatera matactics ekushandisa pavanenge vachida kubudisa zvinhu zvavo.
DJ Spice vange vari parunare muHarare ne Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mamwe masangano ezvemakereke anoti ari kubatana nemasangano evanhu mukuedza kuuyisa nhaurirano munyika muna 2020. Mari inodiwa kuraramisa mhuri pamwedzi inonzi yakakwira mumwedzi wambudzi gore rapera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.